Chidzidzo chedu chanhasi chinopfuurira mberi nemamiriro uye nezviri muevhangeri yakanyorwa nachiremba Ruka. Evhangeri yakanyorwa nachiremba Ruka, vamwe vanoda kuidaidza vachingoti bhuku raRuka. Nhasi tiri kuongorora tichitangira isu pachitsauko 14 muevhangeri iyoyi yakanyorwa nachiremba Ruka. Chitsauko ichi machiri unoona nyaya dzakaita sekuporeswa kwemunhu aive nerukandwe. Tiri ipapo tinoona Jesu achinodya kudya kwemanheru kumba kwemufarisi. Anodzidzisawozve pamusoro pechirayiro chikuru nemufananidzo. Muchitsauko ichochizve munotariswawo zvenyaya yamambo akaenda kuhondo pamwe nenyaya yemunhu. Tinodzidzeiko pamufananidzo wemunyu? Muchitsauko ichochizve munotariswawo nyaya yamambo akaenda kuhondo pamwe nenyaya yemunyu. Tinodzidzeiko pamufananidzo wemunyu? Tichatarisa nokuongorora nyaya yacho zvedu nenguva inotevera. Ndinovimba ndambokuudza kuti tichiri kumavambo chaiko. Muchitsauko 15 cheevhangeri yakanyorwa naRuka, Jesu anodzidzisa nemufananidzo wegwayana rakarasika. Panyaya iyoyi tinodzidzawo kuti iwe neni semakwai ainge akarasika, Mwari akazotidzora nekutiwana sei? Mwari haafari nekurasika kwegwai rimwe. Kana iwe nhasi ukarasika, Mwari haafari nazvo. Mwari vane urongwa pamusoro pemakwai ose akarasika. Chero neniwo ndaive gwai rakarasika, asi Mwari nenyasha dzavo vakandidzora mudanga. Chero newewo unogona kudzokawo kana ukangozvitendera chete uchibvuma kuda kwaMwari pamusoro pako. Muchitsauko 15 tine mufananidzo wedrakema rakarasika. Tichanzwa zvizhinji pamusoro pemufananidzo iwoyu. Pane nyaya inofarirwa nevazhinji. Nyaya iyi ndeyemwanakomana akarasika. Vana ava vaive vaviri, mumwe nomumwe akapiwa fuma yainge yakaringana naye, asi mumwe pavaviri wava wakaenda kunyika iri kure akandoparadza fuma yose nenzira isiri iyo. Mushure mekudaro akatanga kutambudzika, asi pava paya akazofunga kudzokera kuna baba vake. Mumwe muimba akaimba rwiyo runonzi irwo, zvinosiririsa vakomana zvemwana muparadzi. Hanzi nerimwe zuva akati kuna baba vake, ndipei pfuma yangu. Baba vake vakamupa akaenda. Zvakaitika zvose yangova nhoroondo. Asi ini ndinofara nesarudzo yemurume uyu. Chinhu chinokosha chaakaita chekusarudza kudzokera kuna baba vake. Unoona hama yangu, hakuna zveimwe sarudzo ingakunde kusarudza kudzokera kuna Mwari. Ini ndakasarudza hangu kudzoka kuna Mwari. Koiwewo, hauonewo here kuti unenge waita chinhu chakanaka kana ukadzokera kuna Mwari wako nhasi? Chitsauko 16 muevhangeri yakanyorwa naRuka chinotanga nenyaya yemutariri akaipa kana kuti usakarurama. Tinoona zvenyaya yaJesu achipindura vafarise zvakaringana kana kuti zvakaenzana nekusanzwisisa kana kuoma kwavo misoro. Vafarise ava vaive nedambudziko rekuda kuzvinatsa pamberi pevanhu, asi vachitadza kuzvinatsa pamberi paMwari uyo anoziva zviri mumwoyo memunhu. Ina handizive kuti sei vanhu vachifarira chinhu chekuda kuzvinatsa kana kuzviita vatsvene pamberi pevanhu. Hame nokuti kusaziva here kuti Mwari anoziva zviri mukati memunhu? Mudikani, rega kufanana nevafarise, nekuti kana Jesu aituka vafarise, newewo uchatukwawo nokuda kwetsika dzakafanana nedzevafarise. Mushure meizvozvo, Jesu anotaura pamusoro penyaya yokurambana kwemurume nemukadzi. Mufananidzo wemufumi naRazaro ndeimwe nyaya inondikomborera muchitsauko chino. Unoona munhu anogona kwazvo kuve nefuma zhinji nezvose zvaangada panyika, asi asina umambo hwaMwari. Kuenda kudenga haisi nyaya yepfuma zhinji kana kuva nemari. Vamwe vane pfungwa dzekuti kana ndigere zvakanaka pano panyika, chinhu nekudenga ndizvozvo. Nyaya yekudenga ndeyekuzvigadzirira iwe pachako. Kana wakazvigadzirira chete, hazvinei kuti ungava mupfumi kana murombo chaiye wekupedzisira, denga unopinda. Mufananidzo womupfumi naRazaro une nyaya huru. Ndingafara chaizvo kana tikava tose muchidzidzo chino muevhangeri yakanyorwa naRuka. Ine ndichikura ndaigaro yemura vaya vane mari zhinji ndichiti havo vane upenyu hwakanaka, ndichifunga kuti ndivo chete vanodiwa naMwari. Asi nemufananidzo womupfumi naRazaro ndinodzidza kuti aiwa, Mwari ndewe munhu wese, kunyange nevarombo chaivo vanotarisirwa pasi nevanhu. Chitsauko 17 muevhangeri yakanyorwa naRuka chinotanga nenyaya yezvigumbuso nekukanganwirana. Ruka anozotaura zvenyaya yekubata kwakatendeka. Tine nyaya yevane maperembudzi vane gumi vakaporeswa naJesu. Vaporeswa saizvozvo, mumwe chete bedzi ndiye akadzoka kunotenda. Jesu anotaurawo pamusoro poushe hwaMwari nokudzoka kwake. Chitsauko 18 chinotanga nemifananidzo miviri iri pamusoro pekunamata. Muchitsauko ichochi zveJesu anoropafadza vanana. Jesu anopindura jaya mufumi nemirayiro mishanu pamirayiro ine gumi. Jesu anotaurazve nezverufu rwake nekumuka kwake. Jesu achipinda Jeriko anosvinudza bofu. Chikamu chechishanu chemamiriro nezvirimo evhangeri yakanyorwa naRuka chikamu chinobata ushumiri wemurume akakwana anova Jesu muJeriko neJerusarema. Chinotanga kubva pachitsauko 19 kusvika pachitsauko 21. Muchitsauko 19 meevhangeri yakanyorwa naRuka tinoona Jesu achipinda muJeriko uye anopinda mumba maZakeyo. Jesu anopa mufananidzo wepondo muchitsauko chimwe chete ichochi. Mushure tinodzidza pamusoro paJesu achipinda muJerusarema. Mushure maizvozvo tinoona Jesu achinatsa temberi. Izvi ndizvo zvidzidzo zvatinowana muchitsauko 19 meevhangeri yakanyorwa naRuka. Tichipinda muchitsauko 20 tinosangana nenyaya inodenha mwoyo wangu. Nyaya iyi ndeyekuti vanhu vakaona zvaiitwa naJesu vakafunga zvavakafunga pamusoro pesimba raishandiswa naJesu. Vakabvunza kuti simba raJesu raibvepi. Tinoonazve mufananidzo wevarimi vakaipa mumunda wemazambiringa. Jesu anobvunzwawo pamusoro penyaya yekuripira zvaKesari. VaSadhuse vanopindurwa naJesu pamusoro penyaya yekumuka kuvakafa. Muchitsauko 20 Jesu anopedzisa achinyevera vadzidzi vake pamusoro pevanyori vanoda kufamba nenguo refu. Kuchitsauko 21 chinei? Chitsauko 21 chinotanga nenyaya yaJesu achirumbidza chipo chechirikadzi. Haana kungorumbidza chipo chechirikadzi chete, asi akacherechedzawo nemapiro avaiita zvipo zvavo. Jesu anoprofita kuputswa kweJerusarema nokudzoka kwake. Ipapo anopindurazve mubvunzo wekuti, ko izvozvo zvose zvichagozova riiniko? Chikamu chechishanu mumamiriro evhangeri yakanyorwa naRuka ndechekutengeswa nekutongwa pamwe norufu rwemurume akakwana anova Jesu. Chikamu ichi chinobva pachitsauko 22 kusvika kuchitsauko 23 cheevhangeri yakanyorwa naChiremba Ruka. Judas anoronga navaprista vakuru kuti atengese Jesu Kristu. Nyaya iyoyi ndiyo inotanga muchitsauko 22 meevhangeri yakanyorwa naRuka. Vabva ipapo Ishe vanoronga pamusoro pePaseka nechirayiro. Jesu anotaurawo pamusoro pekutengeswa kwake. Tabva ipapo tiri muchitsauko 22 tinoona vadzidzi vachiitisana nharo pamusoro pekuti mukuru ndiani paushe hwaizouya. Jesu anoudza Petro kuti uchamuramba, asi Petro anovimbisa zvakasimba kusaramba Ishe Jesu. Jesu anotaurawo achiyambira vadzidzi nekuda kweramangwana. Muchitsauko 22 ichochi ndimo matinoona Jesu achienda muGetsimani. ari mugetsimani ndimo maanotengeswa naJudhasi. Atengeswa anobva asungwa imomo mugetsimani. Ini ndinoona Jesu achitambudzika kwazvo, asi ndinofara nechinhu chimwe chandinoona muchitsauko 22 muevhangeri yakanyorwa naRuka chekuti Jesu aive pakutambudzika nepakurwadziwa. Ari pane zvakadaro zvose, Jesu haana kusiyira urongwa hwaMwari panzira. Haana kuti zvarwadza saka regai ndisiyane nazvo, asi shoko raMwari rinonditaurira kuti wakati ari pakutambudzika kukuru, wakanyanya kunyengetera. Unoona, Jesu aive pakutambudzika kukuru zvokuti aitofanira kusiya kana nekunyengetera kwacho, asi zvinonzi wakati ari pakutambudzika kukuru akanyanya kunyengetera. Nyengetera uone, sekutaurwa kwazvakaita kana kuti sekuimbwa kwazvakaita. Hanzi nyengetera uone, simba remunamato rinobvisa zvinorema. Vangani nhasi vangati vachitambudzika vanganyanya kunyengetera, asi ndizvo zvakaitwa naJesu Kristu ari muGetsimani. Ini ndingadawo chinhu ichi muupenyu hwangu, kuti panguva dzekutambudzika ndinyanye kunyengetera pane kuti ndibve pana Mwari. Ndakambotaura ndichiti munamato ndiyo svombonoro yekubudirira kwose kwemuKristu. Munamato pachirungu ndingati ndiyo kii yekubudirira kwose kwemuKristu. Uye ndakati munamato ndiro simba remuKristu. Simba rehove riri mumvura, asi simba remuKristu riri mumunamato. Panguva dzekutambudzika, panguva dzokurwara, panguva dzekuremerwa, panguva dzekuwira pasi, panguva dzekuomerwa noupenyu, haisiyo nguva yekuti urambe Mwari kana kutuka Mwari, asi inguva yekunyanya kunyengetera kuna Mwari sezvakaitwa naJesu. Nyengetera uone, simba remunamato rinobvisa zvinorema. Zvisinei, ngatipfuurirei hedu mberi. Jesu anosungwa nokuiswa kuvaprista vakuru. Zvakambotaurwa naJesu zviya tinozviona zvichiitika. Petro anoramba Jesu, hongu vamwe tinomuda kana zvakanaka, asi kana zvaipa tomuramba. Ndakambozonzwa mumwe achizvitaura achiisa chirungu akati vamwe tiri mafair weather Christians, kureva kuti maKristo anongoda Mwari kana kunzi kwakamira zvakanaka, kana kuine mwando, kana kuine mhindo, kana kuine dutu, Mwari hadikanwi. Jesu anotukwa nokurohwa nokutambudzwa pamwe chete nokurwadziswa kwose. Chitsauko 23 zvino chinotangira apo Jesu aendeswa pamberi paPirato naHerodhi. Vakomana, Jesu uya ava kutongwa zvino. Konyaya yacho yakatongwa sei? Tichanzwa hedu zvizhinji patichazodzika-dzika nechitsauko 23 cheevhangeri yakanyorwa naDr. Luke kana kuti chiremba Ruka. Tinoonawo kusunungurwa kwaBharabhasi mushure mekunge vanhu vasarudza kusunungurirwa Bharabhasi mushure mekubvunzwa kuti vaida kusunungurirwa ani pakati paBharabhasi naJesu. Bharabhasi ndiye akazosunungurirwa vanhu. Mushure mekusunungurwa kwaBharabhasi, Jesu anotongerwa rufu rwemuchinjikwa. Vatongi vanotonga zvisakarurama pamusoro pake. Chinhu ichi chinondirwadza kuti Jesu akatambudzwa iye ari mwana waMwari, ari pamuchinjikwa akaroverwa pamwe chete nembavha mbiri. Unoona, zvinoita sokuti vanga vachienzanisa Jesu vanga vachimuenzanisa nembavha. Handiti, unoona kuti Jesu aizvidzwa zvakanyanya nekuda kwakweiwe neni. Nyaya huru iri yekuti atiyananise naMwari Baba vedu. Ipapo pamuchinjikwa, imwe mbavha yakatendeukira kuna Jesu. Jesu akaigamuchira. Ndinoonawo kuti Mwari anogamuchira nokuporesawo kunyange nembavha. Muchitsauko ichochi tinoona Jesu achiburitsa mweya wake. Aburitsa mweya ndipo paakazofa. Mushure mekufa kwake akavigwa mubwiro kana kuti muguva idzva raivepo raJosefa weArimathea. Vazhinji vakafara apo Jesu ainge afa vachiti tagona, tazviita Jesu uya hachipo. Asi kutaura chokwadi, vanhu ivo pachavo hapana chavainge vagona, nokuti Jesu haana kufa nekuda kweurongwa hwevanhu. Waive urongwa hwaMwari kuti Jesu azofa pamuchinjikwa. Uye ndinofara kuti Jesu paakafa haana kuorera muguva. Chikamu chikuru chechi 7 pamamiriro nezviri muevhangeri yakanyorwa naRuka chinotaura pamusoro pekumuka kwemurume akakwana anova Jesu. Chikamu ichi chinobva pachitsauko 24 pandima yekutanga kusvika pandima 48. Muchitsauko ichochi tinototanga kuona nyaya yekumuka kwaJesu Kristu kubva kurufu achisiya guva raJosefa kubva pandima yekutanga kusvika pandima 12. Jesu anofamba achienda Emmaus. Jesu anosangana nekuzviratidza kuvadzidzi vaviri kubva pandima 13 kusvika pandima 34. Abva ipapo Jesu akazozviratidzazve kuvane gumi nevaviri vakaungana akavaudza kuti vaende kunoita basa. Nyaya iyoyi inotangira pandima 35 kusvika pandima 48 yechitsauko 24 cheevhangeri yakanyorwa naRuka. Tinoona kuti Jesu ainge achiri munhu aisimbisisa kukosha kwesimba reshoko raMwari. Shoko raMwari rakakosha mazviro kwazvo, ndosaka tichiri dzidza nguva zhinji. Chikamu chikuru chechi 8 ndechekukwira kudenga kwemunhu akakwana anova Jesu Kristu. Chikamu ichi chinobva pandima 49 kusvika pandima 53 muevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 24. Chii chatinonzwa pandima idzodzi? Pandima idzodzi tinodzidza Jesu achivimbisa kutuma Mweya Mutsvene. Apa Mweya Mutsvene ainge asati apinda muvanhu, aishanda aripo pakati pevanhu achiita mabasa esimba. Pano Jesu anovimbisa vanhu kuzobhabhatidzwa naMweya Mutsvene aizogara muvanhu achishumira ari muvanhu. Zvinokosha pamazuva ano atiri kurarama kuti tinamate tine Mweya Mutsvene, nekuti iye ndiye anotisimbisa nokuti zarurira zvose zvinobva kuna Mwari. Chero mabasa esimba anoitwa kuburikidza nesimba raMweya Mutsvene. Nyaya inopedzisa chitsauko chekupedzisira cheevhangeri yakanyorwa nachiremba Ruka inyaya yokukwira kudenga kwaJesu. Jesu akakwira kudenga, vadzidzi vachizviona vakatarisa kwete zvekufungidzira, vakatomuona achisimudzwa achienda. Izvi zvakaitika ambovaropafadza. Ipapo vakamunamata vakadzokera Jerusarema nomufaro mukuru kwazvo. Vakazoramba vari mutemberi kwenguva zhinji vachirumbidza Mwari. Ini ndinofunga kuti ipapa vakabva vatanga kugaririra kuuya kweMweya Mutsvene ainge avimbiswa naJesu kuti aizouya. Jesu vaive nechikonzero kuti vadzidzi vamirire Mweya Mutsvene. Vakaona kudikanwa kunoita Mweya Mutsvene paupenyu hwechiKristu. Ini ndinofunga kuti vadzidzi zvavakaona Jesu achikwira kudenga vakanoudzawo vazhinji nezvechishamiso ichochi. Ini ndinoona zvakanaka kana vakadaro, nokuti chinhu chakanaka chinonetsa kuchengeta mumwoyo usina kugoverana nevamwe. Zvisinei mudikani, apa ndipo panoperera mavambo eevhangeri yakanyorwa naRuka. Iko zvino tave kuzopinda meevhangeri yakanyorwa naRuka tichitarisa nekuongorora chitsauko chimwe nechimwe tichitsanangura ndima imwe neimwe. Ngatiende hedu meevhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko chekutanga. Nenguva pfupi iyoyi yasara ndinoda kutarisa zvishoma pamavambo echitsauko chekutanga cheevhangeri yakanyorwa naRuka. Usakanganwe muteereri kuti muchirongwa chanhasi tanga tichiitei. Muchirongwa chanhasi tanga tichiongorora mavambo eevhangeri yakanyorwa naRuka, mavambo eevhangeri yakanyorwa naRuka. Iko zvino ngatitarise evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko 1, evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko chekutanga. Ruka anotanga kupa zviri muevhangeri yake. Anonyora pamusoro pekugamuchirwa kwaJohani Mubhabhatidzi naJesu Kristu. Muchitsauko chekutanga muevhangeri yakanyorwa naRuka tinodzidza chiprofita chaErizabhete naMaria pamusoro paJesu Kristu. Tine nyaya zvakare yokudzingiswa kwaJohani Mubhabhatidzi nechiprofita chaZekaria. Munhoroondo Ruka anotanga evhangeri yake nechekumashure pasina kutangirawo vamwe vanyori veevhangeri. Denga rainge rinyerere kwemakore angangosvika mazana mana kana kuti 400 apo mutumwa waMwari akaburuka kubva paatari yomunamato achizotaura pamusoro pekubhabhatidzwa kwaJohani Mubhabhatidzi. Ruka anotipa nyaya yose kubva pashure pamusoro pekuzvarwa kwaJohani Mubhabhatidzi naJesu. Muchitsauko chino mune nziyo nhatu. Nziyo yekutanga ndiya Erizabheta achikwazisa Maria pachitsauko chokutanga kubva pandima 42 kusvika pandima 45. Rwiyo rwechipiri nderwa Maria pandima 46 kusvika pandima 55. Rwiyo rwechitatu nderwechiprofita chaZekaria kubva pandima 68 kusvika pandima 79 yaRuka, kana kuti evhangeri yakanyorwa naRuka chitsauko chekutanga. Mudikani, ndambotaura pamusoro penyaya yokufa kwaJesu mwanakomana waMwari. Unoziva here kuti Jesu akafirei? Jesu akafira iwe neni kuti tiregererwe zvivi zvedu tigoyananiswa naMwari. Zvaakafa, chinongodiwa chete kwatiri kuti titende kwaari. Iwe nhasi uno unofanira kuti utende kuna Jesu saishe nemuponesi weupenyu hwako. Saka ndinoti Mwari akukomborere.